Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254. Mumwe mukuru wemapurisa ari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvo chake zvisirizvo anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri 20 nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu 266 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi masere nemumwe 481. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana makumi masere nevasere 188 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi matanhatu nevatanhatu 166 vafa nechirwere ichi. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevanomwe 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere ane gumi nevana 33,814. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevana 26,794. Mukuru wemapurisa Assistant Commissioner Erasmus Makodza vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje nezuro vakati vamakodza vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS mari yechibatiso vazvipire kamwe chete pamwedzi kumapurisa ari pedyo nekero yavakanyoresa kudare vagare pakero iyi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa uye kuti vasavhiringidza nevafakazi pamhosva yavari kupomerwa. Izvi zvinotevera kusapikisa kwakaita muchuchisi wenyaya iyi muzvare netaimusha yabasa pachikumbiro chavamakodza chakasvitswa kudare negweta avo vatapiwa makanza chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamakodza avo vanove propo vashanda vari kudunhu reMatabeleland North pari zvino vari kupomerwa mhosva yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaimbove mukuru wemapurisa anoona nezvedunhu reMashonaland East kana kuti officer commanding. Mapepa aripamberi pedare anoti vamakodza vakakonzera kuti muzvare maone chapfudza vapinde mune zvekurima papurazi remapurisa reland police farm riri kumarondera vachiziva kuti vane hukama namuzvare chapfudza vakaregedza kuzivisa vakuru vavo nezvehukama uhu. Vamambanje vakati vamakodza vagodzoka kudare musi wakurume 2 mune imwe onyaya yaive mumatare mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joanna Mamombe neimwe nhengo yeMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri avo vakasungwa nemuvhuro vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa pamwe nekutyora mirau yeCovid-19 regulations zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC Alliance nemuvhuro pamahofisi ehurumende eNew Government Complex ari pakati pedhorobha reHarare. Gweta revaviri ava vachauswa ramba vakaudza dare kuti vasungwa vaviri ava havana kubatwa zvakanaka panguva yavakasungwa vachibva kunoona chiremba wavo vachiti vaviri ava vakasungwa zvine mhirizhonga mukati.
Musungiro wavo wakaitwa constitution haina kuteedzerwa bumbiro guru renyika kwapaani kangojairira mazuva ano kekuti munhu asungwa anongoitwa zvaanoda. Saka ende zviri kukonzerwa nokuti vanhu havatauri kana vauya kukoti vanongofunga kuti haizvonge zvindazouya kukoti asi taona zvavakodzera kuti musungirwo wavakaitwa unga usina kumira zvakanaka vasikana vaibva kwachiremba kwavakunga vaenda vanotariswa vanotori nezvinovarwadza zviri kuvanetsa asi musungirwo wavakaitwa wakambonyikidza even zvavakanga vachinzwa ipapo.
Vakwaramba vakatenda kuti chikumbiro chavakanga vachida kusvitsa kudare chekuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vatongo vachibva kudzimba dzavo chakatadza kunzwikwa nezuro sezvo nyaya iyi yakanonoka kupinda mudare kunyange hazvo vasungwa ava vakanga vaunzwa pamatare makuseni.
Tangachifanira kunge tichikumbira kuti vatongo vachibva kumba state ndobva yataiwa nhasi haisi time yapera nokuda kwekuti 3 dzakwana uyezve curfew ya 6 saka vanhu vachichema chema zvikuru ndovatinonotsawo kuya kudare ndovanonoka kutanga dare ndovanonoka kuti pinde mukoti vakushandisa reason imwe chete iyo yekuti nonotsa kuti vakumbire kuti nyaya iitwe mangwana saka tikudzoka mangwana tozoita nyaya yedu ine chekuita nekuti vatongo vachibva kunze.
Muzvare Mamombe vakaudza vatori venhau pavakanga votakurwa kuenda kujeri kuti havatye jeri asi vari kungotya kuti vanogona kubatira chirwere checovid-19 vari kujeri ikoko sezvo kusina zvikwanisiro zvokuti vasungwa vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi.
Chatiri kutya inyaya yecoronavhairasi asi kunze kwecoronavhairasi hatina chimwe chatidzosara kumashure. Inguva yareba tichishungurudzwa vana vezimbabwe nguva yareba tichishungurudzwa vana vechidikiasiatirambei tiri takasimba ngatirambei tichingobudikira tiri vana vechidiki.
Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vachibva kunoona chiremba wavo uyo ari kuvarapa zvichitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa pavanoti vakapambwa muna chivabvu gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rino nezuro chipiri mukucherechedza zuva rekuchengetedza matoro pasi rose kana kuti World Wetlands Day. Urongwa uhu hwakaitwa pasi pedingindira rekuti mvura, matoro nehupenyu. Mumashoko kuvatori venhau nezvezuva iri, veCommunity Water Alliance neCombined Harare Residents Association vakati kuchengetedza matoro kwakakosha kuwanisa vanhu mvura yakachena iyo yakakosha munguva ino sezvo vanhu vasangana nedambudziko rechirwere checovid-19 vachikurudzirwa kuti vapote vachigeza maoko nemvura yakachena. Meya vechitungwiza vaLovemore Michael vanoti kuvakwa kwedzimba mumatoro kuri kukonzerwa nenyaya yeuori iri kuitika munyika. Blessing Zulu West Studio 7 aita hurukuro na vaMaiko.
Chimiro chatinacho mukati menzvimbo yechitungwiza sekanzuru tatanga nekuti senzvimbo takawirwa nedambudziko dambudziko rakatiwira remafashamo harina kungoita sekudzidza kwamungoita these flash floods hadzina kungoitika mukati menzvimbo dzatirikuona idzo vana unit M, unit N kuna Nazengeza 4 mugomba including kuma old locations problem yakaita se yakatiwira. Saka pari zvino sekanzuro taisa mashoko echenjedzo kuvagari.
Muri kuvaudza kuti kudii hapa meya?
Kuti vagare vari alert. Sekuziya kwamunoita nyaya yemafashamo haisungoitika kana kuti haina ngoitika muno muchitungiza chinhu chaitika kana chinhu chikuitika nyika yose kana chaitika munyika yose. So isu sekanzuro tutazama kuti tichishandidzana ne civil protection unit tibatsiridze ku make sure kuti tine ma places aticha ari ku identify where these affected families or mori dzakawirwa nedambudziko dzichange dzichinowakomodetwa munzvimbo idzodzo. Asi mashoko echenjedzo tapa kuvagari kuti vagari vagare vakagadzirira uyezve vane chenjedzo yatakavapa yekuti nyaya yemafashamo ari kuitika mafashamo ariko zvedi zvedi.
Muungaziva kuti ii muringani here dzakawirwa nedambudziko iri?
Manumbers edzimba dzakaparara kana dzakaaffectiwa hatisati taanawo sezvo timu yedu ichiri paground kuita basa. Uyezve tinotenda kuti hapana kuitika njodzi dzekuti pane akarasikirwa neupenyu. Timu yedu ichiri paground iri kucollecta information yose yezvakaitika munharaunda medu and we hope for the best kuti pashayike anorasikirwa neupenyu.
Asika vamwe vari kuti imi sekanzura hamusi kuchera migero inoita kuti mvura ikwanise kuenda kunzizi isingapfuure nemudzimba dzevanhu.
Ya, kanzuro tirikuzama nepatinogona nezvishoma zvatinazvo kuti tikwanise kuti tinge tichivhurawo migero yedu inge ichifamba mune zvakanaka. Asi sekuzivawo kwamunoita ndiko kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi zvinowo zvakuafektawo makanzuro edu. Kuti tinenge tichizama nepatinogona kuti dai migero iyi yavandudzwa nenguva.
Meya veguta rechitungwiza valove mo Michael vange vari parunhare kuchitungwiza naBlessing Zulu weStudio 7. Kuburikidza nebazi rezvemari inonzi yakaisa mari inoita mamirioni makumi manomwe nemashanu emari yemunyika sembeu yokuparura nayo humwe yevashandi vehurumende yekuchengetedza mari yeGovernment Employees Mutual Savings Fund iyo yakaumbwa munakokadzi regore rapera. Bazi re Public Service Commission rakazivisa kuburikidza negwaro rakaburitswa kuti homwe iyi ichange ichipindwa nevashandi vanoda zvavo uye mushandi anenge apinda muchirongwa ichi anotarisirwa kunge achizobatirwa zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% zvemuhoro wake pamwedzi. Hurumende inoti chinangwa chehomwe iyi ndechokubatsira vashandi vachiri pamabasa pamwe nevanenge vabve pamujandigere kuburikidza nokukwereta mari yavanozodzora nezvikamu zvakareruka. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti chirongwa ichi chinogona kunge chakanaka chose asi chinoda kuti pave nekujeka uye kushanda pamwe kwemapoka ose.
Zvinhu izvi hazvisi zviita izvi. Zvinhu izvi zvaane makore zvitaurwa nezvazvo. Kakawanda kacho zvinhu zvekuti taisi zvinhu zvinenge zvaitwa masaka pamwe zvoita involve hatingati mastakeholders. Pfungwa dzevanhu vese dzopinda imomo. So that pazvinoimplimendwa zvinoimplimendwa sekuti chinhu chedu. Zvinoapa pakadai so zvinoya sekuti zvinoita sekuti zvinogona kudzidange kautsotsi. Kana kuti zvinhu zvacho hazvizojeki nepamusoro kuti kana chiri chinhu chedu pachirungu kutrade union pane chinhu chinonzi nothing for us without us. Anything done without us is against us. Ndo zvinozongotanga kuti vanhu vatanga kufunga. My ideas are mamwe ataiuya nawo kuhurumende. Asi problem ndeyekuti vakuda kuzviimplimenta vega vozviimplimenta vasingakonsulti vanhu vaya vaya. Zvinhu izvozvo zvinopedzisira zvoita sekuti panongozopedzisira paita sekunonzi pane kahuhwe karikuda kuitika ipapo. Asi tiripo ndechekuti my ideas aya kana akaimplimentwa transparently paine stakeholder involvement zvinogona kushanda. Chimwe chikuru ndechekuti munhu anenge achinzi tokubata whatever amount yemari yawabata. Tiri kuti isu mari yevarairidzi yacho haisi kukwana. Mari yaSibuseveni haisi kukwana. Munee muchimbobata mari ipi yamunee muchibata pane shoma yacho isingakwani iyo.
Asi tichitarisawo urongwa huwa majongwe huri kunzi vanoda havo ndo vanopinda. Imiwo sesangano muri kukurudzira here nhengo dzenyu kuti dzipinde?
Hatigoni kurambidza munhu nekuti takakodza nguruva hauchizivi. Hatigoni kuambira tiri musapinde nekuti mune kushumba kana mune ngwena. Chikuru ndechekuti tingotanzira kuti munhu wese kana pauya zano ka pamwe pacho tingokurudzira kuti kana zvo chipisaida zvaunoda iwe. Asi kuine tichikuramba tingodzokerabe kuti kana chiri chinhu chivashandi tipeiwo mukana. Chinhu ichocho chifambe zvakanaka tikwanise kutaura tiri pamwe chete. So that hapana chinhu chinozoita sekuti mavana tachema. Anenge achiadminista fundi ndiani? Anenge achiadminista ari kupi? Kana compensation ikanga yakuda kuitwa unoitwa sei? Munhu akafa zvinofamba sei? Ukaremara zvinofamba sei? Ukadzingwa basa zvino makwestions iwayo kana asina kugadziriswa zvinonetsa ramangwana. Ndosaka tiri kuti kana hurumende iri honest. Chinovatadzisa kudedza masangano evaraitichi ndoyakavarejista ngaatidaidze tigare pasi votiratidza kuti indaungaidza mari iyi mari yacho toionawo ichipinda mwakaona kwete ngotarwa kunzi taunganidza mari 75 million iri kwai mari yacho yakuhani yabvepi pepatseu yacho iri kupi zvinhu zvese izvozvo kuzvari kutaura kana hurumende yedu iri honest ngatingoite izvozvo kana zvichisapoteka zvinosapoteka kwotogadza nekuzvisapota nhaye veduwei.
Saka imi muchazogarawo here pasi kana kusvitsa zvese zvamuri kutaura izvi kuhurumende kuti jekese?
Hatimboregeri kuzvitaura ba. Ticharamba tichitotaura nematamba tichanyora nekuti idea yatiri kureza zvatiri kutaura panapa zvinhu zvatagara tichingotaura zuva nezuva kuti kana muchida kuita implement yeplan garai nevashandi vacho pasi. Ko tiri shumba here dzinoruma izvi dzingadzi kana kukauya zvou kana kukauya ani kana kwaya masarauri kana kukauya chabukurumunda vanhu havanozotitorera simba vanhu vanodi tingori vashandi vari mumatractures emy workers maideas edu kana vachada vanovatora kana vasingadi vanoharama ngatipanane mukana wokuti tiende mberi because the best ideas hawanikwe kugovernment chete mamwe macho anotouya nevarombo nevasina chavanacho maideas iwayo anogona kutibatsira kuti
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7. Kubva zuva ravakatora mhiko semutungamiri weamerica vaJoe Biden vakasaina magwaro anovapa simba semutungamiri weamerica kana kuti executive orders vachidzika zvavanoda kuti zviitwe nechimbi chimbi. Executive order inopa mutungamiri weamerica simba rekutonga zvavanoda pasati pave nemutemo wokuita zvavanenge vachida. President Biden vakasaina maexecutive order mazhinji anomisa kana kubvisa zvakaitwa navaTrump avo vakadzika mitemo mizhinji vachishandisawo executive order. Asi chikuru chave kuonekwa pari zvino ndechekuti maexecutive order mazhinji akasainiwa navaBiden ane chinangwa chekurwisana necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zviri pachena kuti nyaya yokurwisa coronavirus ndiyo iri pamusoro pezvinangwa zvavaBiden zvizhinji vanotitsanangurira pamusoro peexecutive order.
Tingati maonero atiri kuita vaPresident Biden vari kuratidza musiyano mukuru chaizvo nevaPresident Trump pakuti vaBiden vari kutaridza kunge munhu nemwoyo wakasimba pakuda kuita basa rake rokubatsira kuvandudzwa kwezvinhu muAmerica kuti zvibudirire mberi. Tingati zvinhu zvikuru zvavakanangana nazvo inyaya yekurwisana nechirwere cheCovid. Taona President Biden vakasaina maexecutive orders kana kuti magwaro ane masimba ehofisi yavo anosandira zvikuru zvakawanda chaizvo zvanga zvichiitwa navaTrump zvisingasimbise takanyanya kutarisana mukurwisana nenyaya yeCovid. Tichitarisa maexecutive orders avasaina, regedzai ndidome mashoma avati vasaina pari zvino. Ndingati chekutanga President Biden vakasaina executive order yekugadzira dare remakurukota yambira kana kuti anopa mazano kuna president vakatakanangana nenyaya yeCovid asi vachitera nezvescience.
Mati vanoda kuita izvi vachitungamirwa nescience. Mungatsanangura here kuti vanenge vachizvifambisa sei apa?
Kureva kuti vaBiden vari kuti ivo vacha ita madecisions avo kana kuti vachatora gwara rekurwisa COVID-19 zvichienderana nezvinobuda muna mazvikokota vescience, kwete zvaitwa navaTrump zvekubvuma zvinhu zvisina maturo vachitaura zvinhu zvisingaitike zvemanyepo. Izvi taonawo zvakare kuti President Biden vashandisa masimba ehofisi yavo kuti vanhu vese vachapinda mumabuildings kana kuti muzvivakwa zvefederal government vaakusungirwa kuti vange vakapfeka zvipfeko zvinovadzivirira kana kuti mamasks, pamwe chete nepublic transport system yese yemuno muAmerica. Taonawo zvakare kuti President Biden vakaisa runyoro rwavo pamagwaro anoti vachashandisa mutemo unonzi Defense Act wemuno muAmerica unokurukunekedza hurumende kuti ishandise masimba ayo kuti kumakambani anogadzira zvinhu zvinodiwa zvakaita semasiringisi zvakaita setsuno zvinodiwa kuti zviwanikwe zvakawanda kuti vanhu vagopiwa nhomba muno muAmerica mutemo uyo ushandiswe. Taonawo zvakare vakaisa runyoro rwavo muexecutive order yekuti inonzi Buy America kana kuti Prefer America First, kureva kuti zvinhu zvizhinji zvichashandiswa takatarisana necovid kana nezvekusimudzira upfumi hwenyika zvichatengwa nehurumende yeAmerica zvitonge zvichitanga kutengwa zvinogadzirwa muno muAmerica vazvinogadzirwa nemakambani emuno muAmerica. Zvinhu zvakawanda zvavari kuita vaBiden zviri kupesana nezvavaTrump. Taonawo zvakare kuti vadzorera masimba anga aine mutemo unonzi Obamacare weAffordable Care Act, zvizhinji zvanga zvakabviswa navaTrump zvaitorera vanhu kuti vasava neinsurance. Zvese izvozvo vaBiden vari kuzvirivhesa.
Mungati maexecutive orders avasaina kusvika pari zvino angaita mangani?
Maexecutive orders ava akawanda zvikuru kwazvo, saka tirikuona kuti vaBiden munhu ari kubata mabasa maoko ake achishandiswa kuita kuti upenyu hwevana veAmerica huvandudzwe, iye atingati pachirungu all hands on the deck. Ndo zvatirikuona vaBiden vachiita.
Sei vachishandisa maexecutive orders kuti vakwanise kuita zvavanoda kuti zviitwe?
VaBiden vari kushandisa maexecutive orders nezvikonzero zviviri. Chekutanga, zvizhinji zvavari kurununura zvinhu zvakanga zvaunganidzwa navaTrump vachishandisawo maexecutive orders, saka zvinongodawo executive order kuti zvibviswe. Chechipiri, vaBiden vari kutora matambudziko aya sematambudziko echimbi chimbi atingati maemergencies, saka kuti vamirire kuti zvizomboenda necongress zvigotora mitemo, zvinhu zvinotora nguva, izvo zvichida kuitwa nechimbi chimbi kana kuti nekukurumidza. Sendo saka vari kushandisa maexecutive orders, vari kushandisa masimba ehofisi yavo kuitira kuti zvinhu zviitwe nechimbi chimbi nekukurumidza. Ndo maonere atiri kuita, uye tikuona sekuti mukaonawo dare reparamende kana kuti recongress harisi kupokana nezvikuitwa navaBiden, nekuti riri kubvumirana nazvo kuti pane zvinhu zvinoda kugadziriswa nekukurumidza zvechimbi chimbi. Ndo saka vari kuvaregedza vachiita maexecutive orders ivava vasiri kunyunyuta, nekuti vanoziva kuti ndo zviri kudiwa kuti zviitwe nekukurumidza.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Muzinda weUnited Kingdom muZimbabwe wanyora paTwitter pawo kuti ucharamba wakatarisa nezvekusungwa kwevazvare Joanna Mamombe naCecilia Chimbiri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutaura zvisakafanira kumupurisa. Chronicle rinoti dunhu diki Rachel Locho rakabatira hura mumavoko nekutya mafashanyu emvura, sezvo mvura munzizi dzegwai nekami iri kuramba ichiwedzera zvikuru, izvo zviri kutyisa vagari vemisha inosanganisira Mahlosi, Mahlava, Tamuhla, Mbamba, Mele, Luchome, Mapili neMbanyana. Herald rinoti Dr. Frederick Mabamba ve United We Stand Housing Cooperative vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomera mhosva ine chekuita nezvekugovera kwemasitens zvisiri pamutemo muchitungwiza. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pa Studio 7 makadiko tichiti makorokoto makorokoto ekusvika makore 79 DOA tepenyura makorokoto nepenyuro yevanhu notepenyura zvipo zvevanhu. Ndine mubvunzo kuna vachuma kuti zvavanoti masanctioni ndo ari kuomesera vamwe vanhu vari kutambudzika zvavo. Ngava explaineka kuti masanctions anozoomesera vanhu pakuti zvakati nezvakati nezvakati. Tonzwisisa impact yemasanctions acho. Hatingangotsigira kamuromo wekungoti anoomesera vanhu vari kutambudzika. Ngavatsanangure kuti vanhu vari kutambudzika vanozokwana papi pamasanctions. Inini ndinoitwa mukomangoni ndiri kukubatai ndiri kuSouth Africa.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. ta kambo kanobva kungosimbi crew sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave churi chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254 mumwe mukuru wemapurisa ari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chake zvisirizvo anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.